Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gunyana 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Application iri kutaurisa kuti structural instrument iyi yaitwa nemupurisa. Mupurisa haana simbaba rekutanga aite structural instrument, so zvinhu zvaiitwa nevanhu vasina hanya.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu opikisa mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare.
Hongu iri pamutemo, mutemo wacho unonzi Public Order and Security Act, kana kuti POSA.
Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaTerence Hussein, vanoti mutemo uyu hauna kuipa. Vanhu vakasungwa mukuratidzira kwesvondo rapera vomiswa pamberi pematare muHarare nekuvulawayo, vamwe vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vamwe vachinyimwa.
Nago gambo ndinako kwazvo chauya muZimbabwe, chauya vakomana kusikufa ndekupi akabvira kare. Ndinako gambo kacho handingonyarara, munoziziya kuti handinyarari. Chauya varume, chauya vakomana.
Nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Women Rights nemamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu vabatana mukupikisa kudarira pamusoro mutemo wakadzikwa nemapurisa neZuro wekudzivisa vanhu kuratidzira pakati peguta reHarare. NeZuro, mapurisa akaisa mutemo unoshanda kwechinguva chishoma unonzi Prohibition Order wekurambidza kuratidzira muguta kwemavhiki maviri. Kurambidzwa kwekuratidzira kwakatorwa mubepa rehurumende kana kuti Government Gazette nemusi wechina kuburikidza neStatutory Instrument 101 Section A iyo yakatorwa nechimbi chimbi. Kuratidzira muguta kuri kurambidzwa kubva musi wa 2 gunyana kusvika musi wa 16 gunyana pasi pemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Mapurisa anotiwo ambomisa kwemwedzi mitatu kutakurwa kwezvinhu zvavanofunga kuti zvingangoshandiswa mumhirizhonga. Asi gweta vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kupikisa mutemo uyu kumatare.
Application iri kutaura kuti kodzero dzevanhu dzinosanganisira kodzero iri muSection 59 yeConstitution inotaura kuti munhu ane kodzero yekudemonstrata nekupa petition. Kodzero inotaura kuti vanhu vane freedom of association ne freedom of movement. Kodzero inotaura kuti vanhu vane kodzero dzokuita nyaya dzepolitics dziri muSection 67.2 dzatorwa nekamutemo kakapaswa nemupurisa uyu. Application iri kutaurisa kuti structural instrument iyi yaitwa nemupurisa. Mupurisa haana simbaba rekutanga aite structural instrument, so zvinhu zvaiitwa nevanhu vasina hanya, zvisina musoro. So ndo application yatiri kufaira.
Kana muchiti yanga isingafaniri kuitwa nemapurisa, ndiani aifanira kuita?
Pamutemo wedu weconstitution, parliament ndo yega inotonga mutemo, ndo inogadzira mutemo anonzi pachirungu maacts of parliament. But parliament, constitution inozotaura kuti muna section 134 kuti parliament inogona kupa mumwe munhu kuti apase mutemo. Mutemo iwoyoyo usingapaswe neparliament unopaswa nemunhu abvumirwa neparliament anonzi maregulations kana kuti subordinate legislation. Ndoaya anonzi mastatutary instrument amunoona, amunonzwa kuti minister apasa statutory instrument 64 minister of trade, yekuti zvinhu zvekusouth africa tiri kuzviona muno maregulations. Zvino mupublic order security act hamuna simba rakapiwa kana iye minister chaiye rekuti aite maregulations. Simba riripo badzi simba rekuti the regulating authority can issue a notice mugazette yekuti ndabana, but kwete statutory instrument. Once wangu kwete statutory instrument waakuzviti iwe unotonga wakapiwa simba ne parliament re delegated legislation hauna. Saka tisatamboenda kure, chini chakatofa nekuti vachigadzira zvemutemo izvinenge zvinovanetsa. It's ultra virus section 134 yebumbiro remutemo wedu idzva reconstitution yeZimbabwe.
Gweta vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein, avo vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nemapurisa.
Hongu iri pamutemo, mutemo wacho unonzi Public Order and Security Act, kana kuti posa. Musection inonzi section 27, regulating authority ine masimba yekutaura kuti mademonstrations afanirwe kuitwa panzvimbo inenge yataurwa munotice imomo.
Ko vamwe vari kutika uku kutora simba redare reparamende rinofanira kugadzira mitemo iyi?
Kwete, dare reparamende mutemo iyi yakanyora mutemo inonzi posa. Imomo yakataura kuti inodelegata kana kuti inotambidza masimba ayo kune regulating authority. Regulating authority ndo inobasa rekuongorora paground kuti zvinoita here kuti zvinhu izvi zviitwe.
Ko vamwe vari kuti aiwa muposa mapurisa haana mvumo iyoyo, uye kana gurukota ravo chairo vanova vachombo pari zvino havakwanisi kuburitsa iyo prohibition order?
Pamwe vari kutaura kuti havasi kuwirirana nayo mitemo yacho new constitution iripo. Izvozvo kana vasingagutsikani nayo vanofanira kuendesa kucourt kuti mutemo wacho uitwe interpret, but zvakanyorwa pasi ndizvozvo.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutongi wedare raMagistrate muHarare vatendai mawe nhasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vanogumi, asi vakanyima mukana uyu kune vamwe 56 nevasere. Vanhu ava vakasungwa mukuratidzira kwakaitika muHarare svondo rapera. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti vasunungurwa vanosanganisa mutori wenhau James Jemwa. Vasunungurwa vanzi vabhadhare mari inosvika $50,000. Zvichakadaro, mutongi wedare raMagistrate Kumbare vaStan Mambanje nhasi vanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso kuna vaPride Mukono, vaMakomborero Aruzivishe navaMeshule Dube. Vatatu ava vakasungwa panze pedare reMagistrate nemusi wechishanu vachiti havasi kufara nekusungwa kwevamwe vairatidzira. Tichiri panyaya dzemumatare, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare nhasi harina kuzonzwa nyaya yamuzvari Linda Masarira vave nemavhiki akawanda vari mujeri. Dare rati rakawandirwa nenyaya richanzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso musi wa6 Gunyana. Mumwe Magistrate wemubulawayo ati vanhu vashanu pavanomwe vakasungwa nemusi wechitatu muguta iri vatongwe vachibva kumba, uye kuti mumwe wechitanhatu uyo ari muchipatara pari zvino aende hake kumba kana apora ozodeedzwa nemasamanisi kana ave kudiwa. Rimwe remagweta ari kumirira vanhu ava rakumbira dare kuti paitwe ongororo yekurohwa kwakaipisisa kunonzi kwakaitwa vanhu ava vari muusungwa. Mutore wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Magistrate Evelyn Mashava Kure vabva machikumbiro chemagweta chekuti vanhu ava avo vakasungwa nemusi wechitatu muBulawayo, apo mapurisa akamisa kuratidzira kwaida kuitwa nevamwe vechidiki vesangano reBulawayo Youth Arise kana kuti Buya, vatongwe vachibva kumba uye vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Mutori wenao Crispin Lovu, uyo aivepo pavanomwe ava, ari muchipatara pari zvino, uye dare ravhuma kuti aende zvake kumba kana apora, ozoitwa zvekudeedzwa nemasamanisi kana ave kudiwa kudare. Mhosva yange ichipomerwa mumwe wechinomwe yaraswa sezvo ari munhu asati abvazera. Rimwe remagweta ari kumirira vanhu ava, vachishanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights, Valizwe Jamela, vabudira dare pachena kuti havazi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vasungwa ava nemapurisa, pamwe nekusabvumidzwa kuti vaonekwe naana chiremba, vakapa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iongororwe. Vajamela vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nemaitiro emapurisa ekuramba achityora kodzero dzevanhu.
Tikutambisirwa nguva yedu nemapurisa nestate ichingonyora zvinhu zvinasina musoro kuti kwanzi imhosva. Wakamboona munhu anozungirwa kuti aridza muridzo mutauni kunzi kwai criminal nuisance.
Vaalfred Zirutwe vanove mutauriri webuya uye varivo mumwe wevakasungwa nemusi wechitatu uyu vaudzawo Studio 7 kuti vari kunzwa muviri wavo uchirwadza nekuzvindikitwa kwavakaitwa.
Marovero atakaitiwa ndeutsinye. So even up to now hansati ndaenda kuchipatara. Ndakatsikwa nemagambudzi nemapurisa 10 yese.
Mukupeta nyaya dzemubulawayo, mutevedzeri wemutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti chikwata chemapurisa ange akapakatira zvombo chasvika pamahofisi ebato iri panguva dzekuma 11 mangwanani chikadzinga vashandi nevamwe vatsigiri webato iri vashoma vange varipo. Vamaposa vati mapurisa aya aramba kupa chikonzero chekudzinga vanhu pamahofisi avo, asi vanofungidzira kuti izvi zvange zvine chekuita neurongwa hwekuti mutungamiri webato rezapo vaDumiso Dabengwa vange vari mumwe wevatungamiri vange vachitarisirwa kuve pakuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato ari pasi penera. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makatserera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Bato reMDC team dunhu remashonaland west rinoti riri kuenderera mberi nekuratidzira kwaranga raronga kuita kumagunje nemusi wemugovera anoye mangwana, kunyange hazvo mapurisa mudunhu iri akanga ari nyimamvumo. Munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri mudunhu iri, vaBlessing Mandava, vanoti bato ravo rakwanisa kuwana gwaro rinorambidza mapurisa kuvhiringidza urongwa hwavo kubva kudare repamusoro. Vamandava vanoti nhengo dzavo dzichabuda neuwandu hwadzo kubva kumatunha akasiyana-siyana anosanganisira kurongonora, birimawe nemaumbe dzichinoungana mumagunje umo dzichafora dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ekwamudziti. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Urongwa hwedu huri kuenderera mberi. Takange tamboda kuvhundutsirwa nemapurisa angamboda kutimisa, asi takamhanya kuhigh court tikapiwa court order yekuti tienderere mberi. Saka tiri kutomhanya mhanya kutoti titoudza vanhu kuti aiwaka uyai neuwandu hwenyu tiratidzire kukanganiswa kwatiri kuitwa nehurumende iyi. Chimenda tidhimande zvakare ma$15 billion vedu akabiwa kai. Ngatiuye tisangane pamagunje mangwana. Tinonga tiripo tese neutungamiriro hwedu, uyezve kuchauya manitional Edward achisvikawo zvakare achiratidzira solidarity nevari kutambudzika veZimbabwe uye vana veMashonaland West.
Tinoona kuti mune kumwe kuratidzira kwanga uchiitika sezvakaitika muHarare, mapurisa haana kuremekedza tsamba kana kuti mvumo yakanga yawanikwa kubva kudare redzimhosva. Munotarisirawo here kuti zvingaitika kwamuri mangwana?
Hapa handizvitarisirei nekuti nekotoda yamuri kuona yatapiwa iyireka. Mapurisa akutoziva kuti aiwaka mutemo unofanira kuti utoteverwa. Nekwedu kunoku haiwa ndinoona vari vanhu vanototevera mutemo sezvauri vachatorespekta chete kotoda iyoyi, ende vachatipawo mukana wekuti tiratidzire sevana veZimbabwe tigona takumirira tichidhimanda zvinhu zvatinoda isu semacitizens edu eZimbabwe muno.
Vanhu vamuri kuti varatidzire muri kutarisira kuti vanenge vachibva kunzvimbo dzipi?
Tiri kutarisira vanhu vachabva kuChisape. Totarisirawo zvakare vamwe vachamachawo vachibva kukarereshe. Hachino pinda mumagunje. Kwa kuyo wangu wachapo, hapa nuzipa urongo nora hapo, pa busta hapo. Kwa kusikwa magunje. Mwuma hacha wachika hapa wachipina zakena mumagunje. Choko zutari sila wangu wargu kakubiri mawe uko. Wana yawe. Wacha yawe, wacha macha zakari wachishika umu magunje. Zutari sila kaa, waumbi, tuweguma umbe. Machinji haka wanda wanewa zinji, wana wacha waguma umbe. Township uwe wa zakari pa nigirini, pa magunje hapa. Toka zutari sila wangu wesewa.
Muruku tari sila wano waka wanda zakadi?
Isu chungungo tari sila momo. Chukuti titi tinotari sila kano ti 10, kano 20, kano 1000, kano ti 20,000. Isu chungungo tari sila wana wese wa ruku tambra kutuwangu wari mkodi.
Vanga wari mutawiriru webato reyum DCT, mudunu rema National and West wa Blessing Mandava. Wari parunare mkaroi kuma National and West kwa kare ne Studio 7. Vakare mara nasiva parura chirongwa che hashtag disability sledge ama kana kuti sando dzevakare mara senzira yekuvhura mikana kuvanhu vakare mara. Vakare mara ava vati kunyanga hazvo nyika ine mutemo unosimudzira vakare mara vazhinji vavo vachiri kushayiswa mikana muhurumende, mumabhizimusi, mudzisvondo pamwe nemasangano akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vari kutungamira chirongwa ichi uye vari gweta vaAbraham Mateta vanoti vanhu vakare mara vari kushayiswa mukana muzvinhu zvakawanda. VaMateta vanoti vakare mara vava nenguva vachigogodza kuti vavhurirwe mikana asi pasina ari kuvazarurira.
Tikutanga nhasi zvichienda mberi tichaona sando ichipukanya magoni akavharika. Asi kana chiti sando ndoda kuti vanhu vasatye zvavo kuti pamwe taakutaura mhirizhonga. Tiri kungotaura kuti takushandisa dzimwe nzira dzakasiyana nezvataisiita.
Vamwewo vanorwira kodzero dzevakare mara vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti kushandisa sando kuchaita kuti mikana yavo ivhurwe.
Sando iri kumiririra tingangoti chombo chakati simbei chinofanira kushandiswa pakuvhura madoza.
VaMateta vanotiwo mutemo weDisabled Persons Act wa1992 waakuda kuvandudzwa sezvo usingafambira nenguva uye vati vanonetseka kuti sei hurumende isiri kuita izvi kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva. Vanotiwo chimwe chisingavafadze inyaya yekuti kunyange zvimwe zviri mutemo uyu zvakaita sekuti panofanirwa kuve nemukuru anoona nezvevakare mara muhurumende, izvi hazvisi kutevedzwa. Vanoti kunyange hazvo bumbiro rakavapa nhengo mbiri dzinovamirira mudare resenate, vanodawo zvigaro mudare renational assembly uye mumakanzuro emadhorobha nemaruwa. Vanoti chirongwa chavo icho chakanangana nehurumende, dzisvondo, mabhizimisi nemakambani pamwe nemasangano akasiyana-siyana chichaitwa kwemwedzi mitatu uye chichaenderera mberi kana pasina shanduko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yeLibreville kuGabon inonzi yaswera ine vanhu vashoma zvichitevera kuratidzira kune mhirizhonga mukati kwanga kuchiitika muguta iri. Izvi zvinotevera sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa dzinonzi dzakakundwa nemutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo vaikwikwidzana navaJongping. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa mukuratidzira uku. America nedzimwe nyika dzakabudirira dziri kushora mhirizhonga iyi. Dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Hermine rarova dunhu reFlorida mangwanana anhasi. Aka ndeke kutanga makore makumi mashanu apfuura pachiita dutu mpengo rakadai. Gavhuna weFlorida vaRick Scott vanoti vari kutyira upenyu hwevanhu vedunhu ravo. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tino kutambirai wa tereri, muchirongwa chedu, pindai mudariro. Tatino taura newe chidiki, inindini chioneso jani. Nasi muchirongwa chedu, tina mukoma tafadzwa, mandi gumura. Wakadi yako mukoma tafadzwa.
Ndiri bo, murisei koko, murisei mete.
Aiwa, tiri raidimi manga mune stay awake,
Tanga tiripo, but as usual, kumabasa katinongoenda. Nekuti vanhu vanoda kudyaka. Ndaona kuti hapana chiri kuitika vanhu vari kusenza.
Semukomana ari kukiyakiya muHarare. Ticha ungatiudze nemamiriro ezvinhu muZimbabwe.
Kuno kuZimbabwe kukiyakiya tinokiyakiya asi mabasa hakuna, kugara kumba hakuite. Saka watongomiro murodzo obatawo maranzi obatawo madollars. Kana kutogadzira foni chaiko ndopaunoona madhora acho ipapo. Saka hapana zvokuita.
Ticha ungade kuudza vechidiki vakaterera kamukoma tafadzwa.
Zvinhu zviri kuitika munomu hazvisi kufadza. Asi ngatisakanganwe ramangwana. Patinofamba pese tochingwarira vakomana vemahelmeta. Pamafamba nzwisisai kwamuri kuenda kwakamira sei. Nokuti unosangana nezvakawanda ikoko.
Aiwa, mazvita mukoma tafadzwa nekwenesu.
Tinotenda sisi.
Aiwa watereri, nguva ndo yapera. Ava vanga vari mukoma tafadzwa mugumura. Ini ndini chioneso jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Munhau dzemitambo, tochimbokuendesai kuhurukuro yaitwa pakati paMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, achitipa mamiriro emitambo yeCastle Premier Soccer League.
Sondo rino kune mutambo mukuru pakati peZPC Kariba, iyo iri panhamba 4 neFC Platinum, iyo iri pamutoro pedogo. Chikwata cheZPC Kariba chinowanzo neta kudya pamba zvekuti FC Platinum inorovawo kunze kwemba. Saka pakasangana zvikwata zviviri zvinonyanyogona panzvimbo imwe chete. Saka mutambo uyu wakati womei zvikuru, asi kune mimwe mitambo iriko.
Ndeipi imwe mitambo iyi?
Mitambo iriko iyi inosanganisa weDynamo neChapungu. Mimwe mitambo iriko inosanganisa Bulawayo City versus Mutare City. Haumai iri kutamba neCholocho. Harare City iri kutamba neNgezi Platinum. Border Strikers iri kutamba neHighlanders. Asi mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri pakati peCape United neTriangle.
Hurukuro pakati paMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati. Toenda uchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nemusi wechishanu choga choga. Nhasi taita rombo rakanaka rekuti Marvelous ataura nemuimbi ane mukurumbira Thomas Tafirenyika Mapfumo uyo ari muno muAmerica kuOregon.
Zita rangu ndini Thomas Mapfumo. Ndiri vanhu vari vanondiziva vanoti mukandi muimbi wekuZimbabwe. Tiri kuona zvatingangoti isusu vanhu vakatsamwa nezviri kuitwa nehurumende yekuZimbabwe. Tongoti hurumende yedu. Zvaga zviri kuitwa nehurumende hazvina kunaka, especially zviri kuitika mazuva ano zvekuti mapurisa ari kurova vanhu. Vanhu vachikomburena nzara kozi kuti vanhu vasvike vapinde mustreet vatange kuita zoezvozvo kuratidza kuti zviri zvenyika hazvina kumira zvakanaka. Muri kupaona tiritaura ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka. Nhasi uno Zimbabwe ya number 2 poorest country in the whole world. Hazvisiri zvazvo kuratidza kuti tiri kuenda mberi ende kwaitika corruption imwe is very serious. Vamwe vari kuvaka mamation nevanhu vari kushupika kudaro rigwagwa isi kugadzirwa zvinhu zvese zvisinzi kuenda kwakaita vana Smith zvinhu zvese zvapera kuita hakusina maindastry kunoshanda vanhu hakusina kunoshanda vanhu music industry yakaparadzwa saka hakuna chakanaka kuzimbabwe zvosaka vanhu vari kuita zvavari kuita
Tombotarisa panguva yamaimba kusati kwaitwa iwo hondo yerusununguko kana panguva iyoyo yehondo yerusununguko zvamaiona panguva iyoyo mungazvienzanisa here nezviri kusanganikwa nevari munyika pari zvino
hazvikwanisi kuti zvienzaniswe nekuti nguva yatakarwa hondo yerusununguko taimbawo tichitsigira hondo yacho iyoyo tichifunga kuti kana tatora nyika yedu zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire mune remangwa zvinova ndizvo zvatiri kutadza kuita izvi asi patakatora nyika iyoyo nyika yanga yakanaka varungu vataairwisana navo nekuti tairwisana neiya inonzi racism nezvimwe zvinhu zvavaiita zvekudzvinirira vanhu vatema asi kuvaka vaivaka nyika ichienderera mberi migwagwa zvichifamba zvimwe zvese zvaifamba zvakanakanaka saka kuti tienzanise zviri kuitika nhasi nezvakaitika kare pane mutsauko mukuru
dai manga muine mukana wekunyora kamwe karwuyo makatarisa zviri kuitika munyika maikati chikarwuyo
ndinako gambo ndinako kwazvo chauya chauya muzimbabwe chauya chauya vakomana kusi kufa ndekupi makabvira kare ndinako gambo kacho handingonyara munoziziva kuti handinyara nditori mustudio ikuiko patiri parano
imbotsenuraikava vanhu vambonzwa nzwisa
zvinoda ndiri kusudio mukandiri chakuitirai chauya chauya varume chauya chauya vakomana chauya chauya muzimbabwe chauya chauya vakomana
pakati pamabulas muhlanganya uye westudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Nasi muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa danho remapurisa rekumisa vanhu kuratidzira mukati medhorobha reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu opikisa mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare. Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vanoti mutemo uyu hauna kuipa. Vanhu vakasungwa mukuratidzira kwesvondo rapera vomiswa pamberi pedare muHarare neBulawayo, vamwe vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso asi vamwe vachinyimwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamena Ntungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwendebele.